Hongu dare wa Justice Chitapi Tawanda Chitapi wekwa High Court wakapa mutongo wa matawa kumbomisa kutongwa kawasikana watatu wawa Honorable Johanna Mamombe sisi Netsai Marowa na Cecilia Chimbiri wakati ngawambo mire kumira pamberi pedare kutongwa pamberi pa Magistrate Jones Bianca Makwande Magistrate Judge wapa mutongo wekuti chikumbiro cha wakand application kwa yao iri ku High Court ngaitange yatariswa agent chamber application yao yo ari kukumbira kuti magistrate Bianca Makwande wazoite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu awa itange yanzwikwa application ye chikumbiro chekuti magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 18 May unowa mangwana china kudarira High Court saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
Kozvi zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mezuri Bianca Makwande wanavana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera vari kuchema kanyanyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yezimbabwe kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichemo chako pamberi pedare wota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako ndo zvaiitwa namukoma Alec Muchada Hama kudarare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekedzwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Magistrate Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore sezvamunoziva gore rapfuura Johanna Mamombe anga atomboseparetwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanzi haachafanirwi kutongwa pamwe pane vasikana ava zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johanna paakati ndiri kurwara pfungwa hadzisi kusinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa magistrate iwa wanga watoti hazvina basa izvo ngatiendere mberi nechi nekokutonga asi sezvamunoziva mese dare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswa pamberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa ndo zvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.